Ma neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mbaiwa vaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadimburwa ruoko. Mambokadzi Elizabeth varadzikwa nhasi kuWindsor Castle kuBritain. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nekuda kwezvikwereti nezvimwe zviri kubhadharwa nehurumende zvichanetsa kudzikamisa upfumi sezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mbaiwa vaimbova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadumbirwa ruoko mushure mekunge matare aramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika sezvo munyika manga musina vana chiremba vane hunyanzvi hwekuvabatsira. Matare akaramba kuvapa mukana wekuenda kunorapwa kunze achiti mhosva yavaipomerwa yekuda kuita murume wavo vachiwenga kafira mberi yaive yakakomba zvekuti vaizogona kutiza. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemagweta avo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yave kunyanya kupindira munyaya dzematare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, asi vanowanzoramba kuti hurumende inoudza vatongi zvekuita. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Inyaya inosiririsa chaizvo nokuti mubumbe remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva ku mahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka patikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatsokupinda neconstitution wakazvidza kuti izvi zvizoitika, zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vangu vachiti Muzvare Mbaiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikabvi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvokusvika kucourt vari mumatsecha and vachizoonekwa vane ruoko rwangava rwakaita sezva rwakaita, izvi zvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetawo rinomirira kodzero dzevanhu, zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa takaona kuti justice zvese nekuhwira munhu tipi zvazvisipo zvakazoonekwa roko zvichidambura.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwainyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisira kuti executive kuti parliament kozoti judiciary, zvinhu zvinofanira kuve zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially ma citizens anoshaya chivimbo mumakoti tinozoona kuti pane zvita yatinoti chaos pachirungu pakuti vanhu vese vachazopedzisira vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichasa rimwe divi kana kuti vanhu vasingasatovimbi zvamuchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare dzimwe zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati the rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mambokadzi Elizabeth veKuBritain varadzikwa nhasi kuWindsor Palace pedyo nemurume wavo mushakabvu Prince Philip. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana mumigwagwa muLondon zvichionekana navo. Pange paine vatungamiri venyika dzakawanda vanosanganisirawo vaJoe Biden, mutungamiri wenyika yeAmerica, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa nevamwe. Zimbabwe yanga yakamiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shava, uye mumiriri weZimbabwe kunyika yeBritain, vaChristian Katsande. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaPardon Tapfumanei.
Nhasi razuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa, taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state not only Britain but the 52 countries the Commonwealth, kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana-siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nekuzoperekedza mambokadzi. Zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda mari kuti tiri muno munesu tawanawo mukano wekuti tione zvakadai tichitenda mari naizvozvo.
Nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazoro here?
Hongu zuva ranhasi rabva raitwa public the bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi. Ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutarisa kuti ndingawanawo chingwa asi mashops ese anga akavharwa. Ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndikawana petro ndaona pakavharwawo zvekare, zvichireva kuti aiwa entire economy yeUnited Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth II.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navaShava mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vati ivo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth II?
Hukama hweZimbabwe neBritain, hurumende yavamunangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation. Zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzwewo mukati kuti vaonekwewo vachibatirana pamwe chete nevamwe. Asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe, nyaya inonyanyonetsa zvikurusa inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatsokuona kuti manyatsochinja kubvira kuhistori yamagara muinayo inonziyo ndiyo mahuman rights abuses ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days zvinhu zvakutosvika kuma 90 days vakasungwa vari kurambirwa kuti vabude mubail. Uyezve kune vamwewo vebato rezanupf vakabatwawo vachiitawo zvekurashinizvi. Vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bail vachibuda. izozo zvinhu zvinonyanyo bachabati pasirese zvinyatso kupenda a very bad picture kuti Zimbabwe ko zvamange mataura kuti manyu dispensation tiratidzei kuti nyaya dzema human rights especially zvino tichienda kunyaya yesarudzo e 2023
Ngweta tunorwira kodzero dzevanhu vapa Donta Fumanei vachitaura vari parunare kuBritain naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vaita musangano nevatori venhau muHarare nhasi vakati vave kudzikisa zvakare maonero avo pamakwiriro eupfumi kubva pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6%. Vativo kunyange hazvo vakamira kubhadhara dzimwe mari kune mamwe makambani anonzi ari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa pane zvairi kutenga vakaonisa havo kubhadhara mari inosvika zana nemakumi masere nemana yemabhiriyoni kana kuti 184 bhiriyoni kune mamwe makambani mavhiki matanhatu adarika. Hurumende inonzi yange yava kunetsa navo nemakambani akawanda mamwe acho angeuronga kuenda kumatare. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatonyanya kuderera sezvo vaMutuli Ncube vakazivisa kuti vachawedzera imwe mari mubudget kana kuti supplementary budget inoda kusvika matrillion maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vatenda kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka pachitariswawo dzimwe mari dziri kutaurwa navaNcube.
Imari yakaparwa nehurumende ichaspendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kune mwedzi uno watiri muna September ende muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command and Mbudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainput kutisupplier kuvanhu. Saka pakutenga ipapapa ndo panoita nyonganyonga. Reti iyo idachamuramba mhuru pari zvino inonga yakadidzikamire nekuti vange vakamira kubhadhara zvakare nyaya yekuendesa mari yekumaconstruction work.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamugano?
Marodhi ko kumadhemu vanenge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo yechingopinda mumaket inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rino dambudziko riripo nderekuti masalari dzaripowa macivil servants mashomanhana chaizvo. Apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemayunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanikidzwa kuvabhadhara mari iri nani nekuti igonoti varambe ichibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RTGS isingaverengei 1.85 US. Nekuti iyo ya 1.5 US haifana zvichiripo nekuti inobhadhara maroom 2 kuhigh-density munhu osara akamira ne 35,000 RTGS isingakwanisi kumuraramisa mwedzi wese. Saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa 2 trillion kuti iwedze vashandi mari. Zvoita futi kuti vachapiwa mari vakuti havatendi Zimbabwe dollar vachanotenga US dollar reduti futi. Saka bhiliti yavari kutaura iyi vari muyana iyi tinoiti fake stability. Zvakafanana nekuti munoinamese pamutanyo semhuri mechitimida kuseva chikafu mochifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakacheva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya. Pamuchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuitikadiri dzavanhu vakamira kubhadhara asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti ichauraya chii mabhizinesis zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvisafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumi?
Hurumende yavasi kutora maadvhaiza tokuvapa muchizere ndofunga mbune wakanaka paizvozvo nekuti vari kudzira nemasymptoms. Nyaya iyi tinayo yekutanga ndeyeproduction. Saka tikamira kubhadhara macontractors chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko repagiraundi reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yati madistortions ndiye ana ane shungu dzekuenda kuproduction kana izvo vatakaona mari pamusika hurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema.
nyanzvi mihadzi zvoupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuHarare. Kumasvingo paita kusawirirana pakati pevanhu nemumiriri wedare ravo reparamende anonzi ari kuda kutora mimwe minda yavo achigadzira munda wenzimbe. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaEdison Masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avo vakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekitazana. Sabhuku Masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vari kushandisa simba rezvematongero enyika kubvuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectareji ku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa. As far as I know pamap ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa, right?
Utauriri wevagari ava vamaxwell Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxwell Masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi gari rashi rakatsenga-tsenga nyaya rakamboda kurashika direction vaichikuda vaaitambudzwawo kuti ina o yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatovani vakaruvamisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose ini kwamasekesa nomukuru wakanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaurwa ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Film team
because bhuku rakagurwa 1920 1961 mepu ichiitwa nabarwe ini ndandiripo ini ndikutaura ndandiripo during that time, right?
Iyoyo 60 hectares dzemuada ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzinzi. Saka takataudzana zvisingambobviri for almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namambo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupfumirwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mibvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo wazo ndichi chokwadi here ndo wakanaka iyoyo. Hazvisi chokwadi shamwari, chokwadi.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya he? Ya chokwadi inini ndangoti iri kutaura chokwadi maboundaries andani handiazivi. Vatakabvunza bami vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti uku kwakuri kwandokwamasekesa kana kuti ndokwa vaiva kwamundau ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini setinani ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziba maboundary handaazivi but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanova sachigaro wekomiti yeminda mudunhu iri Valove Mochisiva vati nyaya iyi hasati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Oraiti, ndiri kuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana auya achitanangura nhau yacho yekuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeati maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kucommunal land vachiita zvekuti vari nezvepundutso. Hatita ndanga tomboona nyacho kuti yakafamba sei asi tikuita ndisva kuzo zvedu ndichione kuti zvakamira sei pagraund.
Mhuri yekwaMasikisa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma 1920 yavakasiyirwa nemadziteguru avo. Nekudaro vaMasikisa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo eminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inoti iri kuronga kunyorerana chibvumirano nekambani yekuChina inonzi Hong Kong Eagle International Investment and Pacific Go Investment chekuti iparure kambani yemabhiriyoni maviri yekukwenenzvera zvicherwa zvinoti platinum, lithium nenickel. Bloomberg News inoti mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vati chibvumirano ichi chiri kunyoreranwa mukupera kwesvondo rino. Hatina kukwanisa kubata vaKambamura kuti tinzwe divi ravo. Kambani iyi inonziwo inotarisirwa kunge yapedza kuvaka chivakwa ichi muna 2025 uye ichavakwa kuMapinga kuMashonaland West. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Chinhu chikuru panyaya dzakadaro ndechekunzwisisa kuti ndezvipi zvakabvumirana zvacho yatingati contracts inenge yakasainiranwa pakati pehurumende yeZimbabwe nekambani iyoyo. So far maagreements mazhinji ari kusainwa nehurumende yeZimbabwe matop secret. Vanenge vakaita kusainira maagreement iyoyo nezveforeign company. Macitizens emuZimbabwe havaudzwe kunzi chii chachabvumirana. Saka tinenge tichida kuti zvinhu zvakadaro zvibuditswe pachena so that vanhu vanoziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tisvinurire kuti nyika yedu isarambe ichimbunyikidzwa. But kazhinji kacho hurumende yedu inowanzofarira kupromisa vanhu mabasa, kupromisa vanhu development, asi na project yacho yaakuchiitwa on the ground. Hapana chinobatika, hapana pundutso kucommunity yacho kune kuchiitika maprojects iwawo.
Asika vaMaguhu, mari inodarika mabhiriyoni maviri imari yakawanda zvikuru. Haisi yekuti here vanhu vese vanofanira kunge vachipembedza hurumende kuti aiwa yagona basa kana kuchiuya mainvestor akadaro.
Ukatarisa Blessing kubva muna 2017 vamunangagwa vachipinda pachigaro, pane maagreements akawanda akanzi akasainwa akatobatanidza mabhiriyoni anga achinyorwa speciali mupepanhau reHerald neZPC. Ndofunga maprojects iriko zvinezvi aakudarika kuma 40 trillion. Asi tikaenda pagrounds kuti chii chiriko hapana chinobatika. Imwe yacho ndiyo the 4 billion platinum project yeGreat Investment paDarwin Dewa. Yakanoitwa official opening naPresident. Asi ukaenda iko zvinezvi hapana nechiripo. Papambowane about 400 investors iko zvinezvi vangosara masecurity guards. Saka hatisiri vanhu vanopemberera mafigures anombotaurwa kunzi it's a 2 billion, it's a 3 billion project. Tinoda kuona zvinhu zviri on the ground kuti zviri kuratidza here kuti paitwa investment yemari yakawanda kudaro.
Asiwo imi semasangano anoona nezvezvicherwa muchirwirawo kodzero dzevanhu, muri kumbotaura here nehurumende kuti ijekese maitiro aya anoita basa munyaya dzezvezvicherwa?
Iro ndo basa redu, ndo zvatinomukira mangwanani kuswera tiri kumabasa. Tiri kukurudzira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti iwe wane pundutso kubva kuzvicherwa zvayo, chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike kujekesa maagreements nemanegotiations kana kuti hurukuro pakati pehurumende nemainvestors, nekushambadza maagreements anenge asainwa kuita kuti pasave nekakawa pakati pemainvestor nemacommunities. Nekuti tikasaziva zvakabudira na president kana kuti minister na investor. Macommunities anenge achiti isuka roads, isuka clinic, isuka kuti zvikoro zvedu zviitwe decent that. Investor utaroti ini ndiri kubhadhara mari kuhurumende, endai kuhurumende ini ndinofanira kuti iite zvinhu izvozvo. Saka ndo zvatiri kukurudzira kuhurumende kuti tiri kuda contract transparency.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano uye vari chiremba Dr. Teach Nyashanu avanoshanda nesangano rinobatira pamwe retrust rinoshanda nevanoshandisa zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti vabereki vatarise mararamiro ari kuita vana vavo sezvo vanotora zvinodhaka vaine zviratidzo zvavanoratidza kuitira kuti vakwanise kuwana kubatsirwa pachine nguva. Dr. Nyashanu vari kupa kurudziro iyi mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu kunyanya vechidiki vari kutora zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7.
Nembatsira pamwe trust tinayo nawo yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number two, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara ne a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number three, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Izvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisinganzwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembanje. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge achimataurira anenge achiita anenge asingachanzwisisiki wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu yaya.
Ko takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vazive kuti pava nedambudziko?
Kuterera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu iyeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatanidzwa futi neabsentism kurovharovha kuti vatisinganzwisisi kunenge kuchikova nemaexcuse akasiyana-siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa-kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvandingangoti muzvindo chidimbu zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushandisa zvinodhaka. But hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.
Nyanzvi munyadzi zveutano vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vachitaura vari parunare kuSouth Africa naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8 PM, apo tiri kutarisa nezvekuvigwa kwamambokadzi Elizabeth. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Iko zvino ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ya tina sifike ku accident scene sanda kuyenzakala. Sesela abantu abathethe ezimotweni laphana abantu abengihambe laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila kathisisa ubuhlungu.
Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bahlele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne intombazana yakhe yoduma ufungwaso wabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe United Nations General Assembly UNGA osungulwe mhla ka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bahlele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umunicipala weGwanda akazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Polonyathi ubeke ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimota zinqikilana, kwathi omunye wabatshayeli wafela isibhedlele esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bahanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya okudala ukungqikilana kwezimota lezi eyohlobo lwe-Mazda Accelera ebilabantu abathathu kanye le-Toyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafike lengozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethola izimota zezihambi ngoba ama-ambulensi ephuze ukufika. UMnumzana Khumbulane Khanye ngomunye walabo abafike lengozi sanda kwenzakala.
Ya tina sifike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusesela abantu abatrapped ezimoteni laphana abantu abengihambe laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila kathisisa ubuhlungu babancedisa nje ngokuba lalisa kuhle kuhle ukuthi batsha umoya. But i-accident yangkhona ibe serious, so serious. Akutshengiselanga lokuthi izimoto zibrekile leziyana ngoba bekudingeka ama-brake marks lawa. It was so horrific. Bekunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda uMnumzana Methuseli Moyo uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabila lezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube ne-accident vele uyakwazi akula muntu ophila injongo umuntu kumele aphile uyafa ngoba kuselakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. I-municipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho kuye manje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye kwatsha umlilo ngemva kwe-delta bebethela ngebhakede sesambhalela u-town clerk incwadi thanda ukumbuza njengama-challenges alawo ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade belayo ifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge inye ngokuphangisa.
ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singaveli kulokho kungakabi le nto elungisiweyo. In our last year budget, i-ambulance has been a priority, yinto yakuqala efanele ibe khona. I-prioritization yethu yesehlulileyo, siyamthembisa uzulu wegwala i-ambulance izakuba khona.
Omunye wababhubheke kulengozi ngujaho besebenza kumasipala weGwanda, yena obehamba lomfowabo obetshayela enye lezi zimota, bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokuthela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elubhekise eGoli. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala weGwanda ehluleke ukucisha lomlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili indlovukazi yakweleBhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni athiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye inkokheli zamazwe athiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekucwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komkakhe uPrince Philip owabhubha nyakenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, bagoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakweleBhilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu Mfo kaMthembu. Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela kunguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma fungwas wabo Charles, kube khona njalo uPrince Andrew, kwaba khona lecina thunjana lendlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana bakaCharles, bakaKing Charles, mbabonile abantwana bakaPrincess Royal Anne, mbabonile abantwana bakaPrince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona, nesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kumapalace akhe wonke akhona lapha, kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwayo mpela sibili. Bebekhona abavele eSandringham, bakhona abavele eBuckingham Palace.
Kujoni ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor?
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi, amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu, isihlanganiswe lamanye amakhosi alitshumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodade wabo ulele khonapho.
Bonke vele zingathi umjeni wonke uzabekwa khona mfana, kumbe kuyahamba njani?
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor, kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho kubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana layo mhlawumbe kule ndawo lapho ezafuna ukuthi ebekwa khona. Kodwa ke the House of Windsor, indlu yama Windsor
ikhona phana ubukhosi abakumakhosi akhona izolo abekwe khona phana yikho lapho ubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Yes, ngathi mina lawe kuyakutshola vele konke khonokho nxa sisukukhangela nje.
Uyabona Mfoka Mthembu, ngikhangele indlela uQueen ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuyukuthi mina lawe zisahlangene, kanye ke lo Zulu wonke jikelele, kusikhombisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imikhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi, le ndlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi ale ndlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba, kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Yebo, okunye esikubonileyo kuyafana xathu le ndlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngisho lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko obexoxa lo Gibbs Dube eseLondon kwele Bhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazwe eGukurahundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje ele Zimbabwe lalo belimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II, yena obekwe namhlanje emathuneni awe King George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba ekule Melika emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York. Ngakho-ke le Zimbabwe belimelwe ngumphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Frederick Shaba. Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engayanga eNgilandi ngezizathu ezitshiyeneyo.
Apha eZimbabwe kuluma sitenze nje kule MRP 9 eyagwetshwa 3 years ngoba behambe bayoprotesta kuphela. Bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa kathesi bayabhala ejele eChikuru kule ndaba yabo Job Sikhala labanye banqetshwa ibheyili ngoba sekupoliticizwa amakhothi eZimbabwe.
Kodwa uMnumzane Mlashe Mduta webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho namhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama, njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzibuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzibuse esawuthathela amazwe afana naleBritain laboFrance sesiwusebenzise kanjani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edluleyo esele minyaka phose elikhulu 96, njalo esele minyaka edlula yesikhombisa 70 ebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abaseAfrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, kuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula ukhangelelwe ugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Emhlanganweni lo, inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo ukuhlalisana lokudlelana kwawo inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele ukulondolozwa kwelungelo loluntu impi ye-Russia lele Ukraine lokunye amalunga amabandla ezombusazwe kweleZimbabwe awezanu PF le Citizens Coalition for Change akhona lawo eNew York kwele Melika lapho okwenzelwa lomhlangano we-UNGA. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi u-Elizabeth II. Wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Frederick Shaba. I-Studio 7 ibele thuba lokuxoxa lomnumzana Believe Kaule owebandla leZanu PF.
Zimbabwe akulakumele kulungiselelwe into zonke kubuyele indlela ekulungiselelwe into zomthetho lani lani kulo ngendlela abakhuluma ngayo khonokho. Akusoqiniso lelo. Asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanayo okwesabekayo ukuthula okukhona. IZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izizwe zihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale. Ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza kuza njengamazwe amazwe kathi kakhulu e-Afrika. Lo hlupho olunjengalolo lokuthi njalo ama-sanctions kukho ama-sanctions labo abawafakayo njengoba nje u-South African president ekhulume lo Peter Biden ngale emtshela sibili ukuthi hayi bakithi ama-sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku-South Africa. Esikukhangeleleyo ukuthi kukhulunywe ngendaba ze-climate change ngoba yilo dubo esizabalalo ngokulandela kokuhamba kwesikhathi umkhathi lowo kumele kube le ndlela ozabanjwa ngawo. Besekukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo-Ukraine labo-Russia kube lokulamula lokuhlomisa kube lokulungisa indaba zeRussia leUkraine zingalungiswa yiRussia leUkraine. IRussia yeUkraine abantu banye labantu. INATO le inxayithi yalamula inika abantu izimali. Wakwabona umuntu olamuleni kumuntu induku. Umuntu nxa ulamula abantu ababili besilwa unika omunye ishoki uyabulamula njani bona. So izinto ezingalungisiyo zenezila akulanyulwe weUkraine lwana leRussia kungafu kuphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungagcina uzodala i-Third World War ngoba sokule ndlela ukuthi amazwe asimele Ukraine ikuthi Russia phela la ilabangani bayo la okuthi akudingeki ukuthi kugcine sokusiya kuvuka i-Third World War. Hayi amadlwane la akhulunywa yilaba abantu be-opposition abaphonga ukukhala bengatshaywanga.
Umnumzana Gawule lilunga lebandla leZanu PF exoxa le-Studio 7 eHarare ngocingo. Siphinde saxoxa lomnumzana Daniel Molokeli webandla le-CCC ongummeli wewange edale lephalamende.
Kule viki ngise-New York khangelele ukuparticipate kunhlelo ezijiyeneyo kaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze-Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi ba-contribute towards $18 billion every 3 years. I-Global Fund iyenza i-fundraising process so kuthiwa i-replenishment process so ngikhangele kusebenze kakhulu labantu be-civil society abama-NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi bakhona contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku $18 million. Mhlaka 21 September ikho kule nkalakatha ye conference yabantu abakontributor towards the Global Fund yokuthi Global Fund Replenishment Conference. Ekugcineni kweviki ngizabe ngisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenzwa yi-CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica sikhale ukuba nama-panel discussions sikhale ukuthi nisibe lama-protest sikhale njalo ukuthi sibe le-fundraising dinner ngomgqibelo. So I will be part of those programs ngisebenza lamaye amaZimbabwe. Sizama ukukhuthaza ukuthi kube le nguquko eZimbabwe. Sizama futhi ukuthi nisithengise obala ukuhlukuluza kwahulumende abantu anjabo umhlonipha uJob Skhala nomhlonitshwa kodwa sithole nabanye abasenyathime abanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga ukugcinwa entolongweni benenzanga macala because bona babona different i-politics seZimbabwe bale mbone chene leZanu PF. So siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week.
Umnumzana Molokeli lilunga lebandla le-CCC esixoxe laye ngocingo eseNew York khonapha kwele Melika. Uhlelo oluphansi kwesihloko esithi Kunda Ngqoba i-TB luqhubekela phambili elizweni lonke lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphatshini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo. Ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngoba i-TB lesilicosis, banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana le-TB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma-districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishabane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
UDokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yi-silicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yi-silicosis uvame ukutholakala kulabo abahamba igolide ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojekeja. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenziwa khona igolide okuthiwa yi-silica dust yo athi angahlale emaphathini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane we-silicosis. Uma uthe wabalayo i-silicosis kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumi-TB. Izitshengiselo zalomkhuhlane we-silicosis ziyafana, sipho sezifane nje lezofuba ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane we-silicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe aluthuli lwe-silica dust zitshiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane we-silicosis kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba ukuthatha ikhosi yamaphilisi esithi yi-TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba le-silicosis ethi kuyahambelana.
Kubonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi. Abanye ebesecikizeka umzimba le loss esingathi i-loss of appetite uyabe engakhwabithi ukudla. Abanye besekuginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB ngoba isikhathi esiningi i-TB esabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezibonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi i-silicosis ayelapheki kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola i-silicosis ezweni sekunabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260.
abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis le-TB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi ole drug resistance tuberculosis. Abogatsha lwezempilakahle phansi kwehlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso eye Union Zimbabwe Trust le USAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwekunda ngoba iTB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansili yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamizi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UKwaZulu ukhuthazwa ukuba agijimele ekilinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu. Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth II obekwe eWindsor Castle namhlanje. Ngani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni waseJube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.